Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 19, 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zviuru zvisere zvemhuri dzatarisana nokupazirirwa dzimba kuruwa. Bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa ratumira nhumwa kumusangano weSADC uri kuitwa kuZambia. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muri dzinodarika zviuru zvisere dzinonzi dzakatarisana nokupazirwa dzimba dzadzo kuruwa mushure mekugariswa zvisiri pamutemo pane rimwe purazi nevemushandira pamwe inodyidzana neZANU PF. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vagari veSolomon Farms Private Limited iyo iri muruwa vanoti vari kugara vakabatira hura mumaoko zvichitevera matsamba vakapiwa nechikonzi ekuti vange vabva papurazi iri panosvika musi wa26 chikunguru. Matsamba aya akauya zvitevera kukwidzwa kwenyaya yekugariswa zvisiri pamurau kwakaitwa vanhu munzvimbo iyi nevemishandira pamwe mishanu inonzi inodyidzana neZANU PF inoti Solomon Mujuru, Shingiriro, Divine Favored, Low Income Housing Trust pamwe nevaduku Housing Cooperative. Sachigaro wekomiti inomirira vagari vemusha weSolomio, yeSolomio Residents Association kana kuti Sora, vamiwadi kachere, vanoti mhuri dzinodarika zviuru zvisere dzichasara dzisina pekuisa misoro kana kupukanya kwedzimba idzi kukaenderera mberi. Vakachere vanotiwo vana vanodarika zviuru zvishanu vanogara munzvimbo iyi vachasara vasisaende kuzvikoro kana nzvimbo iyi ikapazwa.
Matambudziko anosangana nevanhu vapwanyurwa misha yavo munomu akawandisa nekuti inguva yechando pane vabereki vane vana vadiki vanoenda kuchikoro. Mune chembere neharahwa, mune mhuri dzakasiyana-siyana nezvirema chaizvo zviri mumisha. Saka vanhu vakapanyurwa dzimba vanosangana nematambudziko akaomarara asingaiti.
Mumwe mugari amai Monica Chisaira vanoti chinonyanyovarwadza ndechekuti vakashandisa mazakwatira emari pavakatengeserwa mastendi aya nevemishandira pamwe iyi uye mukuvaka dzimba dzavo vachinzi vaizopiwa matsamba anoratidza kuti ndivo varidzi vemastendi kana vachinge vapedza kubhadhara mari dzavainzi vabhadhare nevemishandira pamwe iyi.
Takabvisa mari dzakawanda kuti tichibhadhara mastendi plus dzimwe dzekuvaka kwatakaita dzinotosvika kuma30,000 nekuti kubvisa mari yestendi yakatosvika kuma15,000 US dollars, 16,000 ikoko. Tichinzi tiri kupiwa mapepa zvakazotishamisa takuona pakuya eviction order, tsamba yeeviction order instead of kupiwa matitle deeds atanga tanzi tichapiwa mapepa.
Kunyange hazvo vagari vakapiwa matsamba yekuti vange vabva panzvimbo iyi panopera mwedzi uno, mumwe mugari wenzvimbo iyi vaZefanaya Mukaro vanoti chiri kuvashamisa ndechekuti vatungamiriri vemushandira pamwe iyi vari kuramba vachitora mari kwavari vachishandisa zvematongerwo enyika.
It from 2013 kusvika izvozvi tinenge tichingoramba chingoitiswa musangano tichingoenda musangano yeZANU asi pasina chiri kubuda. Right now tapuwa matsamba eviction order.
Vakachere vanoti sesangano rinomirira vagari venzvimbo iyi vatotora danho rekutaurirana nevaridzi vepurazi iri iro rinova pasi pekambani inodaidzwa kuti Landela Safaris vachiti nhaurirano dzavo dzave pachinhano chepamusoro.
Takaronga chirongwa semhuri yeSolomio kuruwa chekubatana kuti tifambe tiri pamwe chete titaura nezi rimwe chete tichienda kumuridzi weland ino anonzi Landela Holdings kuti titaure naye tikwanise kuti kana tabatana tibvise macooperatives nema nema land barons vakangotora mari dzedu dzakawanda chaizvo asi havana kupa muridziwe nzvimbo inoi. Tiri pakati nepakati pekunegosheta nemuridzi wenzvimbo kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Sachigaro wemubatanidzwa wemushandira pamwe iyi uyo uri kudaidzwa kuti Consortium of Solomio Cooperatives vaozwa kugwanzura avo vakakwikwidza musaridzo dzeparamende vakazvimirira vakakundwa nenhengo yeMDC vasati vadzokera muzano PF vakaudza Studio 7 parunhare kuti havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vachiti vari pakati penhaurirano nevebhanga reZB Bank ravanoti ndivo varidzi vepurazi reSolomio iri. Asi munyori wekambani yeZB Bank vaHardlife Naringo vakaudzawo Studio 7 parunhare kuti havana chavanoziva nezvenyaya yepurazi iri vachiti sebhanga havana chekuita nepurazi iri. Tsvagiridzo yakaitwa neStudio 7 kumahofisi anopa mapepa enzvimbo kana kuti title deeds yakaburitsa pachena kuti purazi iri riri maoko eSolomio Farms Private Limited inova kambani iri pasi peLandela Safaris. Mumwe mukuru wekambani yeLandela Safaris iyi vaBerry Deacon vakati tichaure nemagweta avo nezvenyaya iyi. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezano PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe divi rebato ravo panyaya iyi sezvo vanga vasingadaire nhare mbozha yavo. Asi vanoruzivo nezvenyaya iyi avo vari mubato rezano PF vasina mvumo yekutaura nevatori venhau vanoti bato ravo harisi kufara nekushandiswa zvisirizvo kwakaitwa zita rebato ravo navagwanzura nevamwe vavo zvavanoti zviri kusvibisa zita remusangano wavo. Magwaro ekumatare anoratidza kuti vemishandira pamwe ava vakatanga kugarisa vanhu papurazi iri muna 2013 uye kanzuru yeruwa yakatobuda pachena mumagwaro ekumatare aya kuti haina nechekuita nenzvimbo iyi sezvo Solomio iri nzvimbo ine muridzi wayo. Ndakamirira Studio 7 kuruwa, ndini Thomas Chiripasi.
Bato guru rinopikisa reMDC ratumira nhumwa kumusangano wechimakumi maviri nemumwe wemakurukota eSADC ari mubazi rinoona nezvematongero nekugadzikana kwenyika kana kuti SADC Organ on Politics, Defense and Security uri kutanga zviri pamutemo nhasi kuLusaka kuZambia. Musangano uyu wakanangana nekuzeya mamiriro akaita zvinhu mudunhu iri munyaya dzezvematongero enyika, kugadzikana kwedunhu uye utongo hwejekerere. Kurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaasipusiso mwoyo vari kutarisirwa kutungamira Zimbabwe kumusangano uyu. Zambia ndiyo sachigaro webazi iri, Zimbabwe iri mutevedzeri wayo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC, muzvare Gladys Hlochayo.
Sangano reMovement for Democratic Change rinotungamirwa navachamisa tanyora tsamba isu kuboka reSADC. Takatarisana nenyaya yekutambudzika kwaitika muZimbabwe. Zvikuru sei takatarisana nenyaya dzehupfumi, asi takatarisanawo nenyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevana veZimbabwe. Takatarisanawo nekushayikwa kweyatingati mareforms muchirungu. Esema political nemaeconomic reform. Saka tanyora tsamba tichitaurira SADC mamiriro ekunze muZimbabwe, uyezve tichivataurira kuti mamiriro ekunze awa anoita kuti nyaya dzerunyararo murijeni yese yeSADC dzisagadzikana zvakanaka nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuita semusangano weMovement for Democratic Change, zvikuru sei tiri mudepartment rinotarisana nezveinternational relations.
Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanotika kuda kutaura neSADC kupedzera hoko padehwe retsindi, nekuti SADC kazhinji inongorerekera kudivi revatungamiri.
Aiwa, izvozvo tinozvinzwisisa, asi hatina zvatinogona kuita nekuti tinoziva isu kuti SADC iboka rakakosha zvikuru. Takatarisana nenyaya dzeinternational relations, zvikuru sei tichitarisa Zimbabwe. Saka hatina mamwe maitiro atingagona kuita. Tinofanira kuti tirambe tichitaura navo, tichinzwisisana navo maringe neproblem yeZimbabwe, nekuti dambudziko reZimbabwe harigona kupedzwa nedzimwe nyika dziri kunze kweSADC. SADC itori yatingati pachirungu ine bigger role to play mupolitics yeZimbabwe. Saka tinofanira kuti titoramba tichitaura navo.
Asi kana iyo Zimbabwe yotora chigaro chekuva sachigaro weSADC Troika on defense and politics, pane zvinenge zvichabatsira here kana kuti pane zvamungazotarisira here kubva kuboka iri kuti rize nyaya yeZimbabwe?
Ndinoona sokuti pane hongu, you know, panenge paita dambudziko. Hongu panenge paita dambudziko nekuti organ on politics, defense and security ndo boka reSADC rinoona nenyaya peace and security mudunhu reSADC. Saka zvinenge zvaakureva isu kuti boka iroro ndo rinenge raakutungamirwa navamunangagwa. Saka zvinenge zvaakutinetsei. Asi SADC haigadzirwe chete neorgan on politics, defense and security. Kune mamwe mastructures emuSADC atinogona kushandisa.
Munyori anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muMDC, Muzvare Gladys Hlwachayo, vange vari parunare kuLusaka kuZambia naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo vanomirira Chipinge South mudare reparamende vari nhengo yeZANUPF vaEnoch Poruzingazi.
Ko vanogoenda kuZambia muno macho vambo zama here pfungwa dzokuti zviri kunetsa zvitaurirwa nemuno. Handiti vakagara vadaidzwa nemutungamiri wenyika president vedu president ED Munangagwa kuti ezvo vakomana nevasikana vese mhuri yeZimbabwe uyai tiite muonera pamwe matambudziko ari munyika. Ivo vakati hatiuyi. Zvinovanda kuzototumwa neZambia, asi vasingazivi kuti munomu vakagara vakatomirirwa. Hapana vakamboramba kutaura navo. Ko kuZambia vanondobatei?
Imwe nyaya vari kutaura vari kuti vanga vachida kuti patsvagwe mutongi gava anotungamira sarudzo idzi, kwete kuti dzitungamirwe nemutungamiri wenyika vaMunangagwa.
Mumusha muna baba, munoti kana mazotadza kuwirirana mumusha ndopamunozondotsvaga wepa next door kuti tibetserewo tatadza kuwirirana. Zvino apa hapana chatichatombotanga. Iwo toti kwanza tatadza kuwirirana kana kuti paita mutongi gava ane kwaakarerekera. Kwete, ngavatange vapinda kamudariro vonzwa mumusoro wenyaya voona kuti vangabatsira sei kana vane pfungwa dzakapinza. Kana zvazotadza izvozvo vaona kuti haiwa zvatiri kutaura hazvisi kufamba, ndobva vanozoenda kakumbeya kwavaroda kuita kubuda kunze kwemusha kundofumura hapwa dzavo kunze kwenyika.
Munyori anoona vanomirira Chipinge South mudare reparamende vari nhengo yeZANUPF vaEnoch Poruzingazi vange vari parunhare kuChipinge naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano revanorarama nekutengesa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation rinoti riri kushukichikana zvikuru nedanho rakaziviswa nekanzuro yeguta reHarare rekukwidza mitero inobhadharwa nevanoshandisa nzvimbo dzekanzuro dzekutengesera nezvikamu zana kubva muzana. Mukuru weVeset vaSamuel Wadzai vanoti kanzuru yakatora danho iri isina kutanga yanzwawo divi ravo kana pfungwa dzavo panyaya iyi sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Studio 7 yakakundikana kunzwa divi rekanzuro yeHarare. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaWadzai.
Chinyuto chedu ndechekuti tangozoona zvaakubuda mumapepanhau kuti kanzuro yeHarare yakakwidza matarifu ne 100%. Isusu seboka tinoona sekuti makwidziro aya akanyanyisa tichitarisa nemaprofits ari kuwanikwa nemamembers edu. Saka chichemo chedu kana chikumbiro chedu changa chiri chokuti vaderedze mukwidziro wavakaita ndochokutanga. Chechipiri, isusu seboka tiri kuchema kuti izvi zvaitwa pasina consultation, pasina kutaura nesu sevanhu vari kurarama nekutengesa maspeeds. Satiri kukumbirisa kuti kana madecisions akadai achiitwa vekanzuru ngavange vachikonsulta vachiita nhaurirano nesu vari kuafekta nemadecisions avanenge vachitora. Saka seipapa patakangofuma takutiona kuti zvato kwidzwa pasina kana consultation yaitwa kuti vaone kuti isu tine maonero api nemadecisions akaita sewai.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nekanzuro kuti sei vasina kunzwawo divi renyu panyaya?
Hapana chatati taziva izvizvi, but isu seboka tinoshanda pamwe chete necommittee yawedzerai. Ikomiti inowanza kuti konzavata pavane vachiita madecisions because vanouyawo chero muzvirongwa zvimwe zvatinenge tiri. Saka isu seboka taita decision yekuti tichavasvikira kumaosi kwavo, tondonatso kunzwisisa kuti sei vatora danho vakadai, haasiriwo mashandiro avanowanza kumboita. Tinoita nhaurirano pese panenge pachiitwa madecisions akakosha sedecision yaitwai. Saka tichada kuita tsvagurudzo iyoyo kunzwisisa kuti sei vasvika pachidanho chakadai tisina kuziviswa isu sevanhu vanogara vachishanda navo.
Imi muri kuda kuti mitero ikwidzwe kusvika pazvikamu zvipi?
Isusu patsvagurudzo yataita kubva patakaona zvizheni yakaitwa nezuro nenhaurirano dzataita namamembers edu, kana vakakwanisa zvavo kukwidza ne20% zvinogona kutibatsira. Nokuti takatarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika, hapana kuwedzerwa kuri kuitwa masalari evashandi. Tingati vashandi vese across ingava private sector, kuhurumende, chero mamwe makambani, hapana vanhu vatovatuwedzerwa mari dzavo dzavanohora pamwedzi. Saka inenge ichagozobvepi mari yokuti tikwanise kuwana vanhu vanouya vachitenga zvinhu zvedu zvakawanda? Hapana, hatisi kutarisira kukwira kwematengerwo achange achiita zvinhu zvedu. Saka kana vakakwidza mutengo uyu, tinoiwanepi mari? Ndiani anokwanisa kuita surplus kana kuti tutsiro dzemari dzavanenge vachiwana? Saka 20% pari zvino tinoona sokuti inogona kutibatsira.
Kanzuro yagara ichichemawo kuti nhengo dzenyu dzakawanda hadzibhadhare mitero munzvimbo dzamunotengesera. Saka munofunga kuti kanzuro ingawanawo sei mari yekuti inge ichigadziridza zvamunoda kuti zvinge zvishandiswa?
Manyepo ayo mukoma Jonga, manyepo chete. Mukaita tsvagurudzo izvezvi, mamembers edu akawanda, hapana ari kutengesera pakanzu nekanzuro panotengeserwa asiri kubhadhara. Vanenge vasingabhadhari ndevaya vanenge vasina kuwana pokundotengesera pakanzi nekanzuro panotengeserwa. Tsvagurudzo dzese dzakaita dzokutaridza kuti nyaya iripo ndeyekuti pane maleakages kana kuti pane kubiwa kwemari kana kubhadhariswa mari dziri pamusoro nevamwe vanhu vanenge vasinei nechokuita nekanzuro. Chokwadi chiripo ndezvo kuti mamembers edu vari redi kubhadhara, asi hatingobhadhari chete kana pasina system inoita kuti pasava necorruption. Sistimeto atipasa vano kupiwa mari nevanhu maindividuals vanenge vachizviti ndivo vanoona maspecies aya.
Ava vanga vari mukuru wesangano rinorarama nekutengesa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare, naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Daily News inoti vashandi vehurumende varamba kutambira mari yatarwa nehurumende. MuDaily News mekare mune nyaya inoti mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vachaenderera mberi nokuronga kuratidzira kukuru, kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kuzvikonesa nokushandisa masimba ayo. MuHerald mune nyaya yeumwe murume anzi nedare redzimhosva atsanangure kwakabva mari inopfuura miriyoni yemadhora ekuAmerica iri mubhanga make. MuNewsday mune nyaya inoti mumiriri weNorton muparamende vatemba mliswa vati vanoda kuendesa hurumende kumatare edzimhosva kana ikasaita kuti nhengo dzeparamende dzigare upenyu hwakanaka, kuvatengera motikari itsva uye nekuvapamhidzira mari yemihoro. MuNewsday mekare mune nyaya pamusoro pemudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Mary Chiwenga, avo vanonzi vari kuendeswa kumatare edzimhosva nemurume akange akambovaroora. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani akanaka Studio 7. Ndanga ndakateerera muchitaura nyaya yebhuruwayo. Ndo dambudziko ratinoitawo muno muSouth Africa. Mukateerera munoona kuti kumbo uyu haasi mundevere mushona, saka ndiye akutoda kutambudza vamwe. Mashona mpuruwa. Ndo satine ita umunu, ndo dambuziko ratina umunu South Africa. Panetika zingufobia pese, wanu mazimbabwe nzi wanenga wa pretenda kuita kumgema South Africans. Ndo wanenga wa ikito vimbiri. Waniwa wani ningelutuwa zidambuziko. Tatenda.
Magadi iku wani Studio 7. Ini ndiri kufuona ndiri muno muzimbabwe ndiri marari. Asi kuti nditaure nezita rangu, zvinonetsa. Muno muzimbabwe tatambura isu. Especially kudzora sekwa mvura tiri kungowana kamwe pavhiki rimwe chete. Magetsi tiri kungowanawo kubva kuma 9, 10 dzeusiku. Achienda kuma 4, 5 mangwanani kuedza. Tiri kuchema, tiri kukumbirisa kuti dai vanhu veStudio 7 matibatsirawo. Nyika dziri kunze dai dzaonawo matambudziko atiri kusangana nawo munyika medu. Dai mapolitical parties ayabatana, zvinhu zvititiro zvakanaka.
Ndimurambi uyu ari pano paJoburg apa. Zviri bhovasikana makatamba zvakanaka maJames. Tinokutendai. Tokusuvira urwendo rwakanaka pamuchambozama zvekudzokera pepira apa. Takatenda takakuonai makamira mira. Zvino zvitenda makaita basa. Pambirire bhora. Amen.
Tazvikaona pano vashamarari veStudio 7. Tichiti makadii zvenyu mose. Ini zita rangu ndoitwa Chaiso muchigara mashizha. Tichiti ndotenda nechirongwa chemunotipa misi nenguva. Tichipana mazano.
Makadii vashamarari veStudio 7 mose. Ini ndoitwa Powerman Paul Mchacha. Ndiri ku Cape Town. Uno South Africa. Ndinotaura nyaya yamutuli. Ko anodii kuti aendewo anobvunzawo vatendai biti kuti ko toita sei nenyaya, because haana chaari kuratidza kuti pane chaanoziva panyaya yezvipfumenyu. Vatendai biti vari kuminister of finance kuva zvino taitoona zvinhu zvichitotifambira. Ndiye munhu atingazivi angatoziva nezveminister of finance. Tozotingaona zvingafamba izvozvo. Ndodo kunzwa uyu murume anonzi Mnangagwa. Ndototadza kutoziva president Mnangagwa. Ko ari kusunga vanhu achiti anzi vari kuda kubvisa hurumende nechisimba. Ko ivo varipo ivo havana kubvisa hurumende nechisimba here ivavo varume ivavo? Havasi kusungwa nei? Ngavasungwe kaivavo. Vatori nemhosva futi ivavo vakabvisa hurumende yanga iripo yava Mugabe nechisimba. Vakuti vanoda kubvisa hurumende nechisimba sei? Ngavasungwe.
Ini zvangu ndinoitwa Munyaradzi Siziva, ndiri kuno South Africa, ndiri kuguta rePretoria. Ndonasa kuti hurumende yeZANU-PF dai yambomira havo zvekusunga sunga vanhu. Shuwa zvimwe zvinyaya zvingosungirwa vanhu munhu kangohee wapomerwa kuti kaiwa pamwe wangu uri kufungirwa kuti uri kuda kupiti gura hurumende. Ipa zvinhu zvaizvo zvisina purufu, zvisina evidence kweka hee wataurire zvakati. Shuwa mashoko wataurwa nemunhu mashoko ekuti munhu kasungira zvekungapikira 25 years mujeri. Hurumende yavo yekudzvanyirira vanhu kakai vanhu vane freedom of speech, but still kana vanhu voi wangotaura zvavataura kungotaura muonero wako wosungwa. Ndonatso kuti freedom vanhu hatisisina. Izvo zvitasai chiroko kuno kwatiriwo. Pakatooma havasi kuti totodzoka kumba, toshaka todzoka sei bhozi? Kumba kutori kwese, kuno kutori nani hako.
Pamusoro vamiriri veStudio 7 ana mukoma Jonga, ndini Kumbulani, ndiri muno Beaufort muJoni. Ndanga ndichida kutaurawo pamusana peavo vanoti kanzi Chamisa, Chamisa wauraya nyika. Chamisa haasi muofisi. Chamisa unouraya nyika sei asi muofisi? Chamisa haasi muofisi. Chamisa iye wanhu unotaura navo kuti ngavauye vakomana titaurane tigare pasi. Vakomana vari kuramba. Tsvangirai paakapinda 2008, tsvangirai echipinda echitongana Mugabe. Varume ava veZANU-PF vari kuda kungoshandisa vanhu veMDC kuvashandisa kuvaita musafurani. Tsvangirai vakamushandisa vapedza vakamuisira poison vakamuuraya. Manje Chamisa hatisi kuda naye kuti vamuuraye maorerera. Tiri kuda mutungamiri wamangwana, mutungamiri wakajeka. Ndiyo zvatinoda chete isu. Zano yakorera ngaisiyane nazvo. Varume vapana zvavanoita.
Makadii mukoma Jongana, mukoma tano kawande studio 7 paka dinapo pano pa South Africa pano avanhu vanga chema nenyauri kwanzi munhu wakazodirwa mvura mvura ine basa kuva vakavhurira tiriga vakavuraya havasi vanhu uyu ndiye wakosha manje wadirwa mvura zvinova nebasa rese zvavanotaura izvi ivo havaori bhondi yasonopawa mwanhu mari isingashandi munyika upenyu po pana upenyu zvanyirira mwanhu.
Vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazu enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vati kusabata zvakanaka kunoitwa neChina kuvanhu vechitendero chechiMuslim kwasvika pasi sina kunaka. VaPompeo vapomera China mhosva yokuchidzira dzimwe nyika kuti dzisapinda mumusangano wezvechitendero uri kuitwa muWashington DC. Paramende yeAmerica nezuro yakadzika mutemo weminimum wage wekuti hapana mushandi muAmerica anofanirwa kutambiriswa mari iri pasi pemadhora 15 paawa. Akandike kutanga kubva muna 2009 kuti mari inotambirwa nevashandi ikwidzwe. Vanhu vazhinji munyika dzakasiyana siyana vari kurangarira muimbi wekuSouth Africa Johnny Clegg uyo akashaya mazuva maviri apfuura ave nemakore 66. Clegg akaita mukurumbira kutanga mumazuva South Africa isati yawana kuzvitonga kuzere apo aimba nevanhu vatema izvo zvairambidzwa nemuhurumende mazuva iwayo. Johnny Clegg ange asina kufanana nevamwe vaimbi sezvo aiva asingavanze zvaifunga pamusoro pekuparadzaniswa kwemarudzi kwaidiwa nemutemo muSouth Africa. Akaimba nziyo zhinji dzakaita mukurumbira nechikwata chake chesavhuka. Dzimwe nziyo dzake dzinosanganisira Waza Friday, Scatterlings of Africa nedzimwe.
Ano kichimange pole lihle isivukelisi shaya makwela akeno kina kina wesinsizwa sibuzobani bela chichi pola lecho na basi shamana kona bazokala bantu sibuzobani bela chichi pola lecho na basi shamana kona bazotelingani sibuzobani bela chichi pola lecho na basi shamana kona bazokala bantu sibuzobani bela chichi pola lecho.
Muimbi Johnny Clegg uyo akashaya mazuva maviri apfuura. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zviuru zvisere zvemhuri dzatarisana nokuparidzwa dzimba dzavo kuruwa. Bato reMDC inotungamirwa navanelfu Nchamisa yatumira nhumwa kumusangano weSADC uri kuitwa kuZambia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.